Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yendau dzedu dzanhasi china chivabvu 17/2018. Vanhu vakawanda vogunun'una zvikuru zvichitevera kupasiswa nedare reseneti kwebhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo. Bato guru rinopikisa richiti pane zvinhu zvakawanda zvisina kuvandudzwa zvichiita kuti sarudzo dzisaitwe nenzira inotambirwa nemunhu wese. Makanzura ekumasvingo onetsana padano rekupa mumwe mugwagwa wemuguta iri zita rekuti Morgan Tsvangirai senzira yekuremekedza mutungamiri wekutanga weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Vasten zvorwadza voshamisa vakawanda vachiti sarudzo dzegore rino dzichange dziri pachena. Vakawanda votaura pazuva rekucherechedza kusavengwa kwengochani pasi rose kana kuti International Day Against Homophobia and Transphobia. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzozeya zvinoreva kupasiswa kwebhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo panguva iyo mapato anopikisa achiti bhiri iri harina kumira zvakanaka. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanasikana munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.